Worongwa wemitambo wabuditswa neRugby Africa unoti Zimbabwe ichagura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo neIvory Coast musi wa1 Chikunguru. Kutanga kupinda munhandare uku kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinari kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinari ariko musi wa6 Chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitte kumasei. Chikwata chatora mukombe uyu chichabudirira kuenda kumakundano e2023 World Cup uko chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks iri kugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby vaAaron Jani vanoti gadziriro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambowo nedzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei. Saka zvese izvi tichange tichitarisira kuti tiwane mimwe mitambo yatichatamba tisati tasvika paIvory Coast.
Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Captain weMasebos Hilton Mudariki anoti haasi kudherera Ivory Coast nekuti koita izvi kune njodzi huru.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba. Chakakunda Namibia mumaAfrica Cup muno. Saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga tichiziva kuti chikwata ichi chinokwanisa kutamba.
Zimbabwe ine shungu dzekuda kudzokera kuWorld Cup uko yakapedzisira kunokwikwidza muna 1991. Zvimwe zvikwata zviri kumakundano eAfrica Cup aya iBurkina Faso, Senegal, Algeria, Uganda, Kenya neNamibia iyo yaenda kuWorld Cup kanomwe kakateverana. Chimwe chete pazvikwata izvi ndicho chichaenda ku2023 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.